hakanene murishinji mukuona katirikuita shungu dzekutamba vese pazororo dziripo asi mari ndo isiri kukwana mitengo hayo yaramba yakatigadzikanei muchitoro asi tinoona kuti vanhu vanga vasina yatingati disposable income kana kuti mari yacho yekutenga yakawanda kubudikidzawo nekuti vazhinji vachona vanoshandira vanowana mari kubva kuvashandirwe vanga vachitoo mari yavo ishoma saka nekuda kwekuti kuzoriwo nezvimwe zvakafanana nemaschool fees nezvimwe zvinozodiwa gore rinouya vanhu vakawanda vari kusesa kunge vachishandisa mari kubudikidza nekuti vanotya kuti inozokasika kupera.
Tombotarisa nyaya yezvifambiso panguva ino yezororo. Tinoona mangwana izororo rekubatana kana kuti Unity Day uyezve tozotarisana nezororo rekisimusi richange richiuya kupera kwevhiki. Zvakamira sei zvokufambisa munyika pari zvino?
Tatarisa zvifambiso itsika yematransporta kuti vakwidze mitengo yemichovha kunyanya inoenda kumamisha panguva inei. Ndozvimwewo zvatiri kuona kuti mitengo yatanga kutokwira iko zvino dzinongova ne30% dzinongova ne50%. Saka izvozvo zvichakonzerawo kuti vanhu vakawanda vanenge vada kufamba vasakwanise kufamba vadyiwo mazororo vari kumaguta kwavasi vachada kufamba vachabudisa mari yakawanda nekuda kwemitengo iyoyo yawedzera.
Tombotarisawo nyaya yemafuta ekufambisa nekuti tinoona kuti vamwe vangange vari kushandisa dzimotokari dzavo kuti vaendewo kumamisha nezvimwe. Nyaya iyi yakamira sei? Uyezve nyaya yemagetsi, tanga tiri kuona vamwe vanga vari kuchema-chema vachiti munzvimbo dzakawanda magetsi ari kuenda pasina yambiro.
Ndingati nenyaya yemafuta pari zvino ichakati nakei, vanhu vari kukwanisa kuwana mafuta ekufambisa zvine matambudziko mashoma. Tambudziko magetsi nzvimbo iri yekuti dzimwe pada nekuda kwekuti indastri inenge yakavhara vanhu vachakwanisa kuwana magetsi asi nzvimbo yacho yakaderera tichiziva kuti Zimbabwe haisati yava nemukana wekuti inge ine magetsi akawanda. Saka tiri kuvimba kuti kunyarara kwemaindastri pachinguva ichi ndokuchaita kuti magetsi ainoshandiswa kuindastri anga achikwanisa kushanda mudzimba dzevanhu asi nzvimbo iyoyo yakaderera zvikuru. Takatarisa kuti kusvika pari zviri vanhu vasikukwanisa kuwana magetsi nenguva.